Mane rakana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu kumvumbi 5 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa Residents Coalition for Change muzvarifa dzai mahere vabatwa nemhosva yekuzvidza mapurisa mushure mekuburitsa kwavanonzi vakaita vhidhiyo yemwana ainge arohwa nemapurisa achinzi akabva afa. Vatsigiri vesisi vosarudza vanhu vachavamirira musarudzo dzegore rino. Hurumende nhasi yaparura urongwa hwekurwisana nedambudziko rekuendeswa kwevanhu muunhapwa kana kuti Anti-Trafficking in Persons National Plan of Action. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa Residents Coalition for Change muzvarifa dzai mahere vabatwa nemhosva yekuzvidza mapurisa mushure mekubuditsa kwavakaita vhidhiyo yemwana ane makore maviri avaiti akange arohwa nemapurisa akafa zvikazoonekwa hazvo kuti mwana uyu ainge ari mupenyu. Asi muzvari mahere vaonekwa vasina mhosva panyaya yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo ane chekuita nenyaya imwe cheteyo. Muzvari mahere vanzi nedare vabhadhare mari inosvika mazana mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti $500 vachishandisa havo chikero chemari inenge ichitengeswa mari iyi kumabhanga kana kuti Bankrate. Vanzi vakatadza kuita izvi vanoendeswa mujeri kwemwedzi mitatu. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Vashura mutongo wavo, mutongo wedare ra Major Street, vachaura Emanuele, vawana muzvare mahere vaine mhosva yekuzvidza mapurisa, mushure mekuburitsa vhidhiyo iyi, asi vawana muzvare mahere vasina mhosva panyaya yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo, vachiti hurumende yakatadza kuburitsa pachena, kuti pakanga pasina kuita mhirizhonga here pakati pemapurisa nevemakombi, paakazorohwa mwana uyu aina mai vake. Vamanwere vati nekuda kwekuti mwana uyu mupenyu zvakaburitswa namuzvare mahere zvakasubisa zita remapurisa. Vamanwere vati muzvare mahere vaifanira kutanga vataura nemapurisa kana kutora mamwe matanho ekuona kuti mwana uyu akanga afa zvechokwadi here. Vamanwere vati muzvare mahere vabhadhare mazana mashanu emadhora ekuAmerica kana mari yakaringana naiyoyi ari maRTGS. Vati vakati vachazogara mujeri kwemwedzi mitatu. Rimwe remagweta muzvare mahere vaKrisi Mike vatenda kuti vabhadhara mari iyi uye vakati izvi ndizvo zvaitika mudare.
Nyaya yekutanga tanga yatinotaura ndeyekuti zvanga zvichinzi fadzai mahere akanyora manyepo paTwitter. Manyepo aya anga aine chinangwa chekukonzera mhirizhonga munharaunda. Mutongi ati hapana umbo hwakakwana unoratidza kuti fadzai anga ane chinangwa chekukonzera mhirizhonga. Asi panga paine chipomero chechipiri chekuti fadzai paka ta tweet yake ipakanyora mashoko ake aida kushoropodza nekuderedza masimba emapurisa. Saka mutongi azombata mhosva neiyo yechipiri.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri webato reCCC vaGift Osalo Siziva vashora kubatwa kwaitwa muzvare mahere nemhosva vachiti zvinoratidza ruoko rweZANU PF mafambisiro anoitwa nyaya mumatare.
Kuti mazuva afura pane vakainsaita public violence zvinozikanwa kwamutaro vachitaura kuti tinokuurai tinokuwadzai mumiting yedu yeCCC vauya vachida kudisrupta meeting yedu. Last year makaona muwe ZANU PF vachitaura chamisa unofa panu ura iyo. Asi apana zaitika pa msoro pe abad. Advocate mai kungokanda video. Izu zaitu anasi nekuti istine nomination process inofana ugitu.
Asivano kokera nengo ze zano PF mdare reparamende. Vapupura ito garepi. Vati zhurguta urwane CCC. Izu ndezo mgozi maturo. Vati matare mwenye kano shandaka zhumirira.
Haku zikuda kwe zano PF. Haku zikuda kwe uru mende. Kuda kwa iye. Wakapara mte mosha. Apara mosha ndugu vasungwa. Harambi kana tikamuvunza kana mukamuvunza kuti iye wakanga asina kunyepa here unobvuma. Saka isu tovisa ruoko rwedu pamosha iri pachena kudaro tichitsvakei. Hatina chatinoda kwaari.
Amai Rebecca Musariri vakachema mudare pavaipa humbo hwekurohwa kwakaitwa mwana wavo nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Frank Chikowore.
Batoro rinopikisa Residents Coalition for Change nasi raita sarudzo dzaro dzekutsvaga vacharimirira musarudzo dzegore rino. Zvigaro zvose kusanganisira zvevatungamiri vebato iri vachapinda musarudzo dzemutungamiri wenyika, nhengo dzedare reparamende, masenata nemakanzura dzanga dzichikwikwidzwa. Sangano Residents Independent Candidate Selection Panel ndiro riri kutungamira urongwa uhu. Mutoredwe nao Godfrey Mtimba anotipanya inotevera.
Bato CC ratanga chirongwa chekusarudza vachamirira bato ravo pasarudzo dzegore rino, avo vachazotapsurana nemamwe mapato akaita seZANU PF neMDC Alliance pazvigaro zvemakanzura, nhengo dzeparamende pamwe nesenate uye mumakanzuro ematunhu ose emunyika. Mutevedzeri wemunyori mubazi rinoona nezvesarudzo muCCC amai Ellen Shiriedenga vati chirongwa chavo chafamba zvakanaka uye chaitwa murunyararo munzvimbo dzakawanda munyika.
From all over the country, nchida kunzo kuti mangwana pa next process yedu yokuti tipe three title one candidate ita zokamba
sii. Mutungamiri we CC vachamisa vakasarudzwa nematunhu ose pasina kukwidzwa, nekudaro ndivo vanenge vachimirira bato ravo pasarudzo dzemutungamiri wenyika. Kududu Remidless kunonzi chirongwa ichafamba zvakanaka, vamwe vari kuda kudzoka kuzomirira bato ravo kumukoba North Amos Chibaya vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo.
Kuti ini ndinodiwa chaizvo musho mukobva nenyaya yekushanda nevanhu zvakanaka. Saka mindiro yangu ndeyekuti kuda ndokunotarisira zvine mutsindo kwete kungobuda shoma chete, asi ndinoziva kuti sezvo kuti dzinofanira kudiwa vanhu vomukobva vati kundida chaizvo zvakasimba.
Masvingo eBen manga muine makundano akakura apo vari kukwikwidza vanosanganisira Gweta vaMartin Mureri vange vachitatsurana nameya weguta reMasvingo vaColin Maboke pamwe nevamwe vakawanda. VaMaboke vanoti vanotarisira kubudirira.
Kana ndikange tapedza process ndingabudirira zvese zvatapedza process ndikazobudirira zvienda kuparliament zvine zvinhu zvakawanda zvanoda kutarisa. But ndichangotaura kuda zviviri kana zvitatu. Chokutanga nechekuti ndikakunogadzisa nyaya yeEurban Council State. Urban Council State ine maproposal akawanda.
Zvichakadaro kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekwaGutu kwaMupandawana, mumwe mutsigiri webato iri vaEdward Chagonda kwamboita kunetsana apo vamwe vatsigiri vanga vachinyunyuta nekunonoka kusvika kwaita mapepa ekusarudza vanhu.
Tamirazve takamirira kuti mapepa auye chikotoka kuvhota, asi tazoshandira takuona vanhu vari mapepa achona ndovanhu vamakandidzi achona. Zvinobetserei? Hazvina zvazobetsera. Saka vanhu vese vakava kungotya kuti voita sei kuti toti kudii, vakutya kutaura vanhu vavanoda.
Mishonga inonzi yaitikawo kunzvimbo dzakaita seGlenora, Kuwadzana nedziva rasekwa kuHarare, uko kunonzi vamwe vangavoti vanga vachimanikidzwa kutsigira vanhu vavasingadi. Asi amai Shiriedenga vati kunetsana uku kwakonzerwa nekunonoka kusvika kwaita mapepa munzvimbo dzavo shoma shoma, asi zvakadziswa nechimbi chimbi. Mukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati kunetsana kwaitika uku kunoratidza kuti chirongwa ichi hachina kufamba zvakanaka.
Tinavo mavhidhiyo atiri kuona zvedu zvichimutana mutana tsero mbwa gonzo nekiti zvichidzinganisana. Inhau yekuti vachamisa tinoziva havo kuti kubato ravo vari kutarira munhu mberi shure mumhu, uye nerunako rwake voona kuti anoita here kunge ari pabizi navo kumusangano wezvamupiyefu isati aenda kuvanhu
asi vachipindura vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reCPC kuBulawayo vaSweeten Chiroza vapomera zvamupiyefu mhosva yekuda kuvhiringidza urongwa hwavo kuGood Central mutsikisi webepa remasvingo Mira uye aimbova mukuru wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ vametwitter kaona vaisa mapepa avo pamwe navaOliver Chirume navaRussell Mugege vamwe vakanda mapepa avo vanosanganisira vatendai biti kuHarare East muzvare Johara Mamombe kuHarare West uye vachauton Hwende kukuwadzana East kuBulawayo mutevedzeri wemutauriri weCCC vaOsalo Sizwe vaisa mapepa avo kuChabalala Central vaPromise Mukwananzi kuLobengula Magwegwe uye amai Thokozani Kupe vaisa kuCowdrey Park ndakamira Studio 7 Masvingo tini Godfrey Mtimba.
Bato reZANU-PF rinoti rinogona kuzivisa mangwana nezvesarudzo dzichadzokororwa dzemaprimary elections kumatunhu anonzi dzakaitwa asi dzisina kufambiswa zvakanaka. Nzvimbo idzi dzinosanganisira Gokwe neMbudziya, Insiza North neZvimba West, Churu neMbare muHarare. Justice Mayor Wajikajena nava Ziyambi Ziyambi vanove nhengo dzedare reparamende dzeGokwe neMbudziya neZvimba West vainge vakundwa musarudzo asi dzave kudzokororwa. Mumiriri wedare reparamende weInsiza North vaFarai Taruvinga vachakwikwidzana nevaimbova Commissioner weZEC Dr. Kobani Moyo uye mukuzeya nezvenyaya iyi Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatavadzwa mugwadi.
Ndinotenda ndinokwadza vateereri venyu nguva yanga yatirebei sekuziva kwamanga muchiita kuti neniwo ndandiri mwoyo vanotsvaga rutsigiro uye ndakakunda zvakanaka kuzera we egai nditi musangano weZANU-PF sekuparurwa kwazvakaitwa nemutungamiriri wenyika matare matatu epolitburo akaitiwa anosanganisira tuari maextra ordinary politburo session dzakataura ivo kuti chimiro chesarudzo dzavari kuda nemuna 2023 chinofanira kutaridzwa. Chimiro ichocho mutaridzo dzemusangano weZANU-PF wokutsvaga vatsigiri vachamiririra musangano weZANU-PF kumatunhu sema member of parliament, sema women's quota, sema senators, sema kanzura, sema youth quota. Saka naizvozvo kwose kwaita mhirizhonga musangano waitora danho rekuti hatichatotambiri sarudzo idzodzo nokuti vamunangagwa vanoita tinoda sarudzo rinyararo. Hakusi kwose zvako kwakaitika mhirizhonga nekwaitwa kunzi sarudzo dzitangwe nokuti hakuna kuzovhotwa zvakanaka dzimwe nzvimbo hadzina kusvikika. Asi mazuva achaitwa sarudzo idzi achaziviswa nemukuru anoona nokutambiswa kwebasa musangano weZANU-PF vaMike Bima zvichida mangwana ndo pavachaparura kuti mazuva achaitwa sarudzo idzi achaitwa rini uye kuchaitwa kunzvimbo shanu chete.
Kana kune dzimwe nzvimbo dzaiita mhirizhonga dzimwe dzichinetsa kuita sarudzo dzakanaka muri mumusha chete kudai kwokuzoti yava nyika yose zvinozodii?
Munongozivazve ko tingaita zvamatengerwo enyika sekune dzituri kuzviitira kudenga here? Sarudzo dzinoitwa dzekutsvaka vatungamiriri dzinoitwa navanhu kwete navatumwa. Dzichiitwa navatumwa vokudenga taingoti zvinofamba mutoro bedu mvura yegumi. Asi dambudziko riripo zvaro nderekuti tarirai nhasi tavonawo wani musangano wawachamisa uchiita mhirizhonga tiri kunzwa kuti zvipatara zvazara navanhu vanga vachirogwa vachirwisana kuna nadzionerana naWarren Park. Zvinhu zvinowanikwa mukufambiswa kwebasi vamwe vanogona ku havasi vose vanoziva nzira dzakanaka dzekutaridza kusitsumwa kwavo. Asi tatagona izvito musangano ndechekuti sarudzo dzinenge dzine umhirizhonga ihwohwo izvozvo ndo dzateererwa. Saka mungati pavo here mamakisi kuti pa 210 constituencies dzemunyika yeZimbabwe saizvi chete ndo dzadzokorowa zvingareva here kuti tatadza kufambisa basa semusangano weZANU-PF?
Avo vanga vari mukuru mubazi rezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunare muHarare naEvans Zininga weStudio 7. Mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Chekutanga chandingada kuti kutaurirai ndechekuti imo mubato reZANU-PF zvinongoratidza kuti utongi hwejechetere kana kuti demokrasi inoitwa imomo inonzi guided democracy, kureva kuti pane dzimwe nguva veruzhinji vanotendedzwa kuita semadiro avo veruzhinji kuri vanhu vanenge vari mumusangano iwoyo vachinzi ndivo vanenge vachinzi mamembers vanenge vachigona kunzi vari kumaseo kana kumawadi kana kupi kupi kwavanenge vachizenge vachinzi vabva kuti vaite zvesarudzo idzi. Asi kana pazosvika chaipo pakunzi tasvika kwamvura yacheka makumbo dzimwe dzenguva maonero kana muono wevanhu kana veruzhinji vanenge vaita mabasa kana kuti prosesidzi vachinge vachinzi ndivo vabva vasarudza vavasarudza kana vasingadiwe kumusoro hapana kure kwavanoenda nepo nepo mhosho nemhosva dzinotsvagwa dzichiwanikwa.
Saka hapana chiri kukushamisai pane nzvimbo dzekuororwe sarudzo idzi?
Zvitishamisi kuti kuinsiza not kwavatwovani mwoyo nekonstituensi yavaziyambi kunana zvimbauko nekwava wadye jena kwenembudziya kana kinda matatu aya umwe rindori gurukota umwe akamboita komishina umwe muzvina bhizimusi anogona kunge ari pedo zvakare pedo pakanyanyisa chaizvo nemusangano wezanu PF kureva kuti anogona kupota achimbenge achimbotiwo akati tirobi tumari nezvimwe zvakadaro daro zvinokuti ivavo vazonzi varasirwa kwakadaro ukoko vanhu vakaita seivava vanga vachitarisirwa kuti vanofanira kuti vahwine sarudzo idzi dzimwe dzenguva zvinogona kunetsa saka neipapo panozongoita iyo yatachataura yekuti panozoitwa inonzi guided democracy mumusangano wezanu PF.
Nyanzvi mhinya dzezvematongerwo enyika vajoi mabhenge vachitaura vari parunare muHarare. Kunyangwe Zimbabwe Electoral Commission yazivisa dare reparamende nhasi kuti yagadzirira kuita sarudzo, zvabuda pachena kuti mapato anopikisa haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa basa necommission iyi, zvichapa kuti sarudzo dzigone kuita mutauro. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachipatsananguro maererano nepavasvika negadziro yesarudzo kumakomiti eparamende anoona nezvemutemo nerunyararo, Sachigaro veZEC Justice Priscilla Chigumba vati gadziriro iri kufamba zvakanaka.
We'll ensure that elections will be conducted peacefully in an environment.
Chaona kuti sarudzo dzaiitwa murunyararo uye kuti zvido zvevanhu zvaremekedzwa.
Asi nhengo dzekomiti iyi dzakaita sava Morgan Komich veMDC hadzina kufara kuti gwaro revavhoti iri riri kudhura pamwe nekunetsa kuwana, asi veruzhinji vachitarisira kuti riwanike nyore. Justice Chigumba vati ZEC inoda chose kuti vavhoti vawane gwaro iri, asi vakati pari zvino havakwanisi kuita izvi nekuti mutemo weData Protection Act haubvumidze kuita izvi, uye vati zvave kuda kuti paramende ivandudze mutemo wesarudzo kuti izvi zviitike nyore.
It does not take anything away from the Zimbabwe Electoral Commission to give.
Hapana chatinobva pakupa vanhu gwaro revavhoti. Zvakareruka sekutenga mabhanzi seneta komiti, asi tinofanira kutevedza mitemo yese sekomisheni.
Vati nyaya iyi yave kumatare edzimhosva uye havangatauri zvakawanda, asi vakati vanhu vanokwanisa kuona kuti vari mugwaro revavhoti here kana kuti kwete nekuenda pawebsite yeZEC. Asi izvi hazvina kufadza vamwe vakaita saseneta Jane Chifamba, avo vati handi munhu wese anokwanisa kuenda pawebsite kana padande mutande reZEC.
Information iyoyo kuwebsite inowanikwa nevanhu vane jata. Ko vari kumamisha nekumapurazi vanobatsirikana sei kuti muvawane information here iyoyo? Mune zvamakagadzira here kana maflyers kana chizvo kuti vari kumamisha vapavise kuwana information inenge iri pawebsite iyi?
Justice Chigumba vati vanenge vasingakwanisi kuenda pamadande mutande vanosungirwa kuenda kumahofisi eZEC ari kumatunhu avo.
Vati vari kumaruwa vanoita sei vanagokonana sekuru? Handiti vari kumaruwa tetivakurudzira kuti vanoenda kumadistrict office. Ndicho chokwadi chandingatauri, nokuti kudistrict office DEO ndiye ane basa rekuti vana mbuya nana sekuru vachiuya varikuda kuregista kuvhota vakaregista, asi varikuda kuti vaiswe kune mamwe mapolling station nokuti vakatama. Zvese ibasa rinoitwa naDEO mudist.
Nyaya yekuti ZEC haisi kuranga mapato ezvematongerwo enyika anoita zvemhirizhonga, Justice Chikumba vati izvi zvinonetsa kuita nekuda kwekuti mapato ezvematongerwo enyika haasati ave kunyoreswa neZEC zviri pamutemo kana kuti kuregistwa. vakurudzira kuti nyaya dzakadai dzimangarwe kumapurisa. Mukuru anoona nezvesarudzo musangano Elections Resource Center vaSolomon Bobot Bunu vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Tinochikurudzirawo vemapato ezvematongerwo enyika kuti vakurudzirewo vatsigiri vavo kuti vasaita zvemhirishonga uye vasakurudzirawo mhirishonga. Tichizokumbirisawo zvekare vepolisi, tinoziva kuti ndo vanoita kuti mutemo uyu igone kuremekedzwa nekusunga vanenge vachikora mitemo. Vanenge vachikora mitemo vanofanira kunge vachitasi vachisungwa.
Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachatara zuva resarudzo pakati pa26 Chikunguru na26 Nyamabhubhu. Vanhu mamiriyoni matanhatu ndo vanzine dzek vanyoresa kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Zvirongwa zveStudio 7 zveshona nendebele zviri kusvitsa makore makumi maviri zvichitepfenyurwa nemusi wechishanu kubvumbi 7, 2023.
Tinoda kunzwa kubva kwamuri kuti ndezvipi zvirongwa zvamunofarira, vashamarari vanokugonerai, pamwe nezvamunoda kunzwa pachirongwa chenyu cheshona.
Tumirai mashoko kana mavhidhiyo paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Ndinodzokorora zvakare +1 202 465 0318.
Hurumende nhasi yaparura urongwa hwekurwisana nedambudziko rekuendeswa kwevanhu muunapwa kana kuti Anti-Trafficking in Persons National Plan of Action hunotanga gore rino kusvika muna 2028. Nyanzvi munyaya dzekuendeswa kwevanhu muunapwa dzinoti uori panandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport huri kupa kuti vanoendesa vanhu munhapwa ava vaite havo madiro ajojina. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura hwaro kwaRare International Conference Center nhasi, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vati gore rapera chete vanhu zana nemakumi matatu nemumwe kana kuti 131 kunyanya madzimai vakambunyikidzwa vachigu mavazobatwa senhapwa.
Hurumende kuburikidza neAnti-Trafficking Interministerial Committee yakashanda zvikuru kudzosa nekuchengetedza vanhu vemuno vanodarika zana nemakumi matatu neumwe vazhinji vari madzimai nevana.
Chirongwa chehurumende ichi chichaona mapazi ehurumende akasiyana siyana achiisa misoro pamwe chete kuona kuti vari kunyepera vanhu kuti kunze kwenyika kuine mabasa varangwa zvakaomarara. Vachiwenga vati idonzvo rehurumende kutora matanho akasimba kudzivirira dambudziko iri kuburikidza nekusimudzira upfumi kuti vanhu vasaita chidokwa dokwa chekubuda munyika zvavati zviri kuvashungurudza.
Muono wedu ndewekuti patinosvika 2030 tave apa middle income status, tave neupenyu huri nani nemabasa nemari. Nyika yedu inenge isisiri dandaro reavo vanoda zvekumbunyikidza vamwe.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vataurawo pachiitiko chanhasi vachiti vanhu vanodarika zana munyika vari kumateredzi mhosva vachipomerwa mhosva dzekumbunyikidza vanhu vachizonoguma vobatwa senhapwa mushure mekuvanyepera kuti kunze kune mafuro manyoro.
Human trafficking iri kwese. Pane human trafficking inoti vanhu vanobiwa munyika vachiendeswa kunze kwenyika. Munhu inoitika zvakare human trafficking kuti munhu anobiwa kuepwezi achiendeswa kumandaro kuti kana anobiwa kudzivareserekwa achienderwa kubhinga onoitirwa zvaasina kunge akataurwa ndizvo zvaatanoitirwa zviri kuitika munyika muno.
Mumwe mudzimai apa uchapupu hwake achibudisa izwi pachirongwa chanhasi ada kuzivikanwa nekungonzi Chipo ayambira veruzhinji kuti vasatorwe mwoyo nemari dzinotaurwa kunyanya kune avo vanonoshanda mudzimba achiti kunyange aive avimbiswa mari yakawanda handizvo zvaakazonosangana nazvo paakaenda kuOman. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati kana pasina kugadziriswa dambudziko rezveupfumi zvinonetsa kugadzirisa dambudziko iri.
Nyaya yekutoka tiuviri inoita kuti vanhu vangozopedzera vapinda yatingati trip
vanorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana uye vachitungamirira sangano rakazvimirira reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Salidura vatsigirawo vachiti
vana vari zviki vamwe vanenge vadzoka vadzokere futi kuti munyaya dzeraramo zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka.
Bazi rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika kuAmerica, State Department, mugwaro rarakaita gore rapera rinonzi 2022 Traffic in Persons Report rinoti Zimbabwe kwemakore maviri akatevedzana iri muchikamu chechipiri chenyika dzisina mitemo yakasimba yekuedza kugadzirisa dambudziko rekuendeswa kwevanhu munhapwa iri kana kuti to watch list. Hurumende yainzi haina mitemo yekusunga makoronyera yakasimba kana inobatsira kuona vanenge vachiendeswa munhapwa nekuvatsvagira kwekupotera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa chatinotaura nezvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika. Nasi tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemafirimu muzvare Nyari Mashaya Mombe, avanotungamira sangano reIdentities Media Holdings, avo vanoti vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa firimu ravo rekutanga rinonzi Even Our Dreams, iro vari kufamba vachiratidza vanhu muAmerica. Kuti tinzwe zvizere nezvefirimu iri nezvavari kuita, ngatinzwe hurukuro yavaita naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndiri kuno kuUnited States of America ndichifamba nefirimu rangu rinonzi Even Our Dreams. Firimu rinotaura nemararamiro anoita vanhu vakare mara, asi zviri firimu riri kubatsira kutaura nyaya dzavo nemhando inokwanisa kuti tivanzwisisewo, tichiona zvakanaka muupenyu hwavo, tichionawo mabasa vanobata akanaka, tichionawo kuti isusu tingavaremekedzawo sei nekuti vanorarama neurema hwakasiyana siyana.
Firimu iri riri kutambirwa sei kuWisconsin kwamuri ikoko, uyezve shuwiro yenyu ndeyei?
Ndiri kufara zvikuru nekutambirwa kuri kuita firimu iri riri kudzidzisa vanhu riri kukokawo veruzhinji kuti tingabatsirana sei kusimudzira pundutso. Firimu iri rakafirimirwa kuchiredzi, kumaruwa ikuchiredzi, saka chinangwa chedu ndechekuti tisimudzire vanhu vekunharaunda iyi, vanhu kana vachirionawo vadewo kuwana kuti tobatsira sei. Kutaura kunoku tiri kutarisira kuti tiwane kana riri bhazi kana tikumariro kuti vakwanisewo kubatsirikana kuenda kuchipatara, nekuti vakawandawo vanenge vachizoshaya mikana yekuendawo zvipatara, vanenge vachizoshaya mikana yakati siyanei. Saka vanhu vandiri kusangana navo vari kuonawo firimu iri vanhu vari kutarisa kubatikana kuti toita sei. Saka kutarisira kwangu netarisiro yangu, chishuwo changu ndechekuti vanhu vabatsirikane vaende kuchikoro, vamwe vacho vada kuendawo kuchikoro, vamwewo vari kutaurawo mastori avanonakidza chaizvo, ekuti vanhuwo vari kutarisira rudo, vari kutarisira kuda kuroora nekuroorwa. Saka kuti tinongodzidzisa zvakasiyana siyana,
vanenge vachida kuona kuti nderei vanozviona pa
muZimbabwe. Tiri kuritaridzawo, tiri kuita tichitaridza pazvivhitivhiti zvakasiyana siyana, pasocial media peji edu rinowanikwa, ratinoti trailer inenge ichiwanikwa paYouTube, paFacebook. Saka tiri kufara nezviri kuitika.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reIdentities Media muzvare Nyari Mashaya Mombe, vachitaura naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuWisconsin muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi na 8 PM tiri kuita hurukuro nezvesarudzo dzemaprimaries kana kuti manominations dziri kuitwa nebato reCCC pamwe chete neZANU-PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vabatwa nemhosva yekuzvidza mapurisa, asi vakanzi vabhadhare havo faindi. Vatsigiri veCCC vosarudza vanhu vachavamirira musarudzo. Hurumende nasi yaparura urongwa wekurwisana nedambudziko rekuendeswa kwevanhu muunapwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonikai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mchinzwa nhau dzeIsindebele naGeina Saidi Gumede.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.